manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 4 2018 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evan Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tichange tichiita demo yedu kutangira paAfrica Unity Square tofamba na Nelson Mandela takananga kuma ofisi eZEC.
Mapurisa otendera MDC kuti iratidzire muHarare mangwana ichiti haisi kufara nemabatiro airi kuitwa nyaya dzesarudzo.
Tiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika.
ZANU-PF yoronga kuratidzira nemusi wechitatu kuratidza kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munhau dzemitambo Zimbabwe yotatsurana neLesotho mumakwikwi yeCOSAFA Cup. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kuronga kuratidzira musi wa5 chikumi sezvo risiri kufara nemitemo yesarudzo yarinoti haina kumira zvakanaka kunyangwe zuva resarudzo ratarwa. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wemapurisa mudunhu reHarare kana kuti Officer Commanding Harare District Chief Superintendent Ncube vanyorera tsamba kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachibvumidza MDC Alliance kuratidzira asi vachisimbisa kuti ikatyora mutemo vachatora matanho akakodzera pamutemo vati kufora uku kunofanira kutora migwagwa yavatara vanoona nezvekurongwa kwemusangano muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vaudza vatori venhau kuti vakaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Tichange tichiita demo yedu kutangira paAfrica Unity Square tofamba na Nelson Mandela takananga kumaofisi eZEC tondosiya petition yedu ikoko tobva ipapo tichafamba naSamora Mashewu tosiya zvakare petition yedu kumaofisi emunhu mutapa maofisi emukuru wenyika tozoenda paAfrica Unity Square apo mukuru wedu MDC vachamisa vachange vachitaura nevanhu maerera nenyaya yezvatiri kuda kuti muno munyika munge muchiona maelection ari free and fair.
Vachibaya vati MDC Alliance inoda kuziva kuchadhindwa mapepa ekuvhotera uyewo inodawo kuve nhengo dzekomiti yeZEC inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeNational Logistics Committee.
Zvatiri kuda ndezvekuti izvo tinofanira kuziva chokutanga kuti maballot papers ari kumbopirindiwa kupi uye nani ari mangani.
ZEC yakatoendeswa kumatare zvekare nesangano reElection Resource Center nenyaya yegwaro revavhoti asi sachigaro wesangano iri amai Priscilla Chigumba vaudza bepanhau reHerald kuti vari kuita zvose zvinodiwa pamutemo mukuitwa kwesarudzo. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti pane zvimwe zvinoda kugadziriswa.
Inyaya inotinetsei nekuti ukatarisawo kune rimwe divi veZEC vari kuti provisional roll, provisional roll. Pane tarisiro yekuti inogona kunge ine mamistakes ainenge inayo. Saka inenge ichida kuti ivo vatanga vaongorora vanyatsoikwenenzvera vozotipa gwaro rakanaka. Asi chiripo chandingati nyunyuto hombo ndeyekuti hatisi kuwana information yakakwana kuti vanhu vachapowa herezwe mukana wokuona iyo yatingati final voters roll yacho.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvichemo zveMDC Alliance zvakanaka nekuti kana zvikagadziriswa sarudzo dzinoitwa pachena.
Kupi tinozva kuti 2013 bepa rakaprindwa muno harisiro vakazvianza bepa rakabva kuChina. Ike zvino vachinja. Tinozva kuti bepa raunda kuchanisa rinobva kuRussia nekuBelarus. KuRussia maRussians ndiye avaruda kushanda nawo. Saka hazvigoni bepa ngarive jekerere zani inotye zvinhu zvakachena.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance ingadai yakatanga kuratidzira kare.
Pfungwa yekuti ngakuve kuine voters roll inobuda before nomination ifungwa yakanaka. Pfungwa yekuti ngatirwise tinyase kusimba tichibatana pamwe chete ma civic society ma opposition kuti tinge tine voters roll uye tichita condition yati nayo ite conducive for a credible election. Ifungwa yakanakisisa ende haina zvatingabvisa pairi, asi tingangoti ma strategies ekushandisa kuti tikwanise kuti tive tine credible election ndeapi.
Kuratidzira uku ndekwe kutanga kuitwa nevanopikisa kubva zvabviswa vamugabe pachigaro. Vamwe vanoti vakamirira kuona kuti pane zvachinja here pasi peutongo hwavamunangagwa. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Victor Chimutu vanoti vanhu havafaniri havo kunyanyoisa chivimbo pamapurisa kuti achinja.
Pane mitemo yatinoziva yakaita seposa iya. Mutemo iwo uchiripo unorambidza mademonstration, iwo unorambidza freedom of association. Saka inini pachezvangu handingapembere chete ngoti tabvumidzwa papepa kunzi itai demonstration mangwana, because kuswera mangwana tinorambidzwa again kuita demonstration iyoyi.
Zvichakadai mamwe mapato anopikisa anoti haasi kuzobatana neMDC Alliance mangwana achiti haana kukokwa. Sachigaro weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti kunyange zvichemo zveMDC Alliance zvakanaka, vanoona sekuti vangadai vakazvivandudza kusanganisira nyaya yekuti vanhu vanovhotesa vachadomwa sei sezvo musarudzo dzapfuura nengo dzezanu PF nevasori vaivhotesa. Pataenda pamhepo hatina kunge tanzwa kuti vePeople's Rainbow Coalition vachabatana neMDC Alliance mangwana here, asi vamwe vakuru vakuru mubato reNational People Party vaudza Studio 7 kuti vange vasina kukokwa kugungano remangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vebazi reZANU PF Youth League avo vaimbenge vazivisa kuti vanodawo kufora mangwana vachiratidzawo kuti vanotsigira zvakasimba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanoti vave kuzoita izvi nemusi wechitatu. Pange pave kutyirwa kuti paizogona kuita bata murefu bata mupfupi vatsigiri vechidiki ava vachirwisana nevemapato anopikisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku vaGodfrey Tsenengamu vanotungamirira vechidiki kuMashonaland Central.
Isu seZANU PF Youth League zvatokita ndezvekuti nemusi wechitatu tiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika vari kudanira kuti notive nemaelections kana kuti sarudzo dzinenge dzisina mhirizhonga. Sarudzo dzichaitwa pajekerere, sarudzo dzinenge dzine mikana yakaenzana kune vanhu vanenge vachikwikwidza. Saka isu seZANU PF Youth League taona zvakakodzera kuti titsigire danho iroro ratorwa nemutungamiri wedu, nekuti ndekekutanga kuona mutungamiriri achibuda pachena kutaura kuti tinoda kuti sarudzo dzike pachena. Hongu pane mashoko anga ari kufamba ekuti ZANU PF iri kuda kuita machi yayo mangwana musi wechipiri. Handizvo, nekuti zvinokonzera mhirizhonga, nekuti tiri kuziva kuti bato reMDC richange riine ungano yaro mangwana. Saka sevanhu vanocherechedza huvepo hwemapato akawanda zvematongerwo enyika uye anoremekedza kodzero dzevamwe dzekupa pfungwa dzavo nemuono wavo, taona zvakakodzera kuti tipe zibato reMDC mukana wekuti vatire mashoko avo nezvisi zvaangade kuita mangwana. Isusuwo sebato tochizoita urongwa hwedu nemusi wechitatu.
Muri kuona sei kuenda mberi nemamiriro akaita nyika iko zvino dispensation itsvai nenyaya dzemhirizhonga nekuvhiringidzana mukutsvakana nesarudzo dzegoro rino kudai?
Mutungamiriri wedu webato vanova zvakare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubuda chena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda kuti vanhu kana vachiona zvakasiyana uye kana vachida zvakasiyana varwe kukuradzana kana kuurayana. Iroro idanho hombe rakakurisa munhu zvematongerwo enyika kuti utungamiriri wozvipire kuti notava kutora nzira yakadai. Saka ndiona kuti kana vatungamiriri vose vakaita zvinechetisa izvose zviri kuitwawo navamunangagwa, handifunge kuti tingaite dambudziko maringe nenhau dzemhirizhonga.
VaGodfrey Tsenengamu vanotungamira vechidiki kumashonaland central vange vari parunare vari kuHarare. Mamwe madzishe nemasabhuku mudunhu remashonaland west vanoti vachatsigira bato rezanupf musarudzo dzegore rino, kunyange zvichipesana nezvakataurwa nedare repamusoro kuti madzimambo vasaite zvematongerwo enyika. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pachikoro chesabhina Mugabe kuzvimba South pamusangano wekuparira kutsvaga rutsigiro rwenhengo yezanupf munzvimbo iyi, vafilip Chiyangwa, mambo Zvimba avo vanonzi Alfred Tome, vakati madzishe nemasabhuku edunhu vachatsigira bato rezanupf. Mambo Zvimba vanoti vachaita izvi kunyange vasingabvumirwe nemutemo.
Isusu hatigone kunzi izvo isino. Musataure politics kuti musaite slogan, nokuti vamwe takabva neparefu nemusangano ndokwatinoziva ikoko, hakuna kwatinoziva. Saka tichiti tinofira mumusangano kuti ndomatinoziva imomo neruzhinji rwese rwenyika inei. Kana manovhotera parusvingo paya pana vaED pana vaPhilip Chiyangwa pane makanzuro zedu, tavaremekedzana kana mweya yavo inozorora nerugare, tibatsirei tiite izvozvo. Matakanofira vamwe vedu imomo. Saka zvinotiremera zvikuru kunyange mwana usingatibvumidzi. Pamberi nezanupf, pamberi nezanupf, pamberi nekubatana pasi nemhandu.
Vachiyamwa vanoti vakatanga musangano iyi senzira yekuda kutenda madzishe ayo akazovakumbira kuti vadaidze vanhu vakawanda kusanganisira avo vavakakunda. Izvo zvinotsigirwa nemumwe sadunhu munzvimbo yemutotwe kudhawendeu vawila Magatsi, avo vanoti kunyange vari sabhuku vakamirira vanhu vose vanotevera gwara rebato rezanupf.
Isu tiri vanhu vese, asi tinotevera gwara remusangano vakauya nenyika ino.
VaJohn Banda vekwamakuvadza, mumwe wemasabhuku anopfuura zana akapinda musangano wanhezuro.
Kuti pazvinogona kudaro kuti saka masabhuku sakura muaria bamba tinopinda kamusabhuku vanenge tisina sapoti, nokuti vari kusaidira sapati muchete. Pazvinogona kuitika izvozvo.
Mumwe wemasabhuku vaAlvin Gombe vemuwadhi 32 vanoti hapana munhu waanotsigira asi kungoti vakakokwa. VaGombe vanoti kunyange vakakokwa nemutungamiri webato reMDC Tiva Nelson Chamisa, vanoenda sezvo vasina bato ravakarerekera. Vachiyamwa vanoti madzimambo nemasabhuku ndivo vakavatsvakira rutsigiro mukukunda kwavo munzvimbo yeZvimba South.
Madzimambo aya ndikuudze role yavakapleya paneni nevamwe vakawina ukansela nemaprofessional, vakanga vari on foot vachikambena vana vese madzimambo ari muZvimba South.
Dare repamusoro rakatura mutongo wekuti madzimambo anofanirwa kutevedzera mutemo zvizere kuti vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika, zvikuru sei kutsigira mapato. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino uye mapato mazhinji ari kuita gadziriro dzekukwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa kwatiri kuita nyaya dzesarudzo, mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotiudza zviri kutarisirwa musarudzo idzi.
Mapato mazhinji ari kugadzirira sarudzo ave pachinhano chekutsvaga vachakwikwidza vakamirira mapato akasiyana-siyana musarudzo dzemakanzuru, dare reparamende pamwe nesenate uye sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Mugari wemuHarare vaKeith Charumbira, avo vanoti vari kuda kukwikwidza kuve kanzura mukanzuro yeHarare, vanoti munhu kuti ave kanzura anofarira kuve ari mugari wemunharaunda yaanenge achida kumiririra.
Munhu anokodzera kuita kanzura muwadhi munhu anenge akanyoresa kuvhota munzvimbo iyoyo munova muwadhi imomo, uye anofanira kunge ari munhu anenge achigara munharaunda iyoyo.
Makanzura anosarudzwa achimirira mawadhi ose anenge ari pakanzuro imwe neimwe kumadhorobha pamwe nekumaruwa. Murongi wemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vanoti bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti vaise nhengo dzebato ravo dzichakwikwidza musarudzo dzemakanzuru, matare eparamende pamwe nesarudzo dzemutungamiriri wenyika. Munyika mune mawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nesere 1958 achada vamiriri pasarudzo dzekanzuru, kozoti nhengo dzeparamende mazana maviri ane gumi 210.
Tine urongwa hwokumeka shuwa kuti mawadzi edu ose ari 1958 tafilda makanzelas kwese ikoko pamwe chete nemaareas edu anenge achimirirwa nemaMPs maconstituents 210 pamwe chete neve PR 60.
Imwe nhengo yeparamende muzvare Dokas Vanda vanoti nekuda kwekuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika mashoma ane zvigaro, mapato ezvematongerwo enyika akatora danho rekuti madzimai apiwewo zvigaro muparamende pasi peiri kudaidzwa kuti proportional representation.
Nyaya iyi takabvumirana kubva ku7th parliament taona kuti vanhukadzi vazhinji havasi kukwanisa inonzi first past the post kumaelections kumaconstituencies. Tikangobvumirana kuti aiwa ngakungova nemasits 60 achareserve for women.
Gweta remuHarare vamarufu Mandevere vanotiwo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika mapato ose anenge achida kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika anofanira kuunza zita remunhu mumwe chete anokwikwidza akamirirawo mapato aya.
For nyaya yapurezident, munhu anokwanisa kuita purezidendi anofanira kunge ane makore 40 zvichikwira.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vakarerekera kudivi rebato riri kutonga rezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti panoitwa sarudzo dzechipiri kana vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vakatadza kuwana mavhoti akatarwa pamurau. Sarudzo dzechipiri dzakanzi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinoitwa musi wa8 Gunyana.
Unofanira kuwana vanhu 50% plus munhu umwe chete ndokunzi wakunda musarudzo rei rokuva mutungamiriri wenyika. Kana izvozvo zvisina kuitika atingati maybe paita mangangi iku makumi mashanu ikuwo makumi mashanu zvoreva kuti sarudzo iyo ichadzokorodzewazve ipapapa zvinozoita kuti chi pave nomunhu anozonzi aha uyu ndiye akunda.
Musarudzo dzekanzuru, paramende pamwe nedzemutungamiri wenyika, mutemo uripo unobvumidzawo vasina mapato avakamirira kuti vakwikwidze musarudzo idzi. Zvichakadai, sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vanoti komisheni yavo iri kuita zvose zvinodikanwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dziri pachena.
Mutemo wedu wekuenda kusarudzo unonzi Electoral Act wakagadzira nzira yawo yekuzotarisa vane kodzero kana kuti vakasimba kana kuti vari kuratidza kuti vari serious sekutaura kwamaita kuti vaenderere mberi. Panoitwa iya inonzi nomination court, kugara kwedare rinogara richitarisa vanhu vese vari kuti varida kunomiririra, varida kunomiririra kucouncil, vada kumiririra kunational assembly, vada kumiririra kusenate nevada kuita vatungamiri venyika, vanoenda kune inonzi nomination court, voenda nemapepa avo kuitwa inonzi selection yemacandidate. Paselection process iyoyo inoitwa nedare rinonzi nomination court. Kazhinji ndopatinoona vaya vazhinji vasiri kunyatsoda kuenderera mberi, vazhinji ndopavanonomirira ipapo. Nekuti kunomination court ikoko ndokunotaurwa selection criteria, ndokunotaurwa zvinhu zvakafanana nekuti bato renyu rine vanhu vangani, uyai nemazita nemaadresi nemaid number evanhu venyu vari kutsigira bato renyu. Vazhinji vanobva vangomira vakadaro, bato renyu riri kuda kuti vanhu venyu vaende kucouncil here? $50 pamunhu ari kuda kuti abvumidzwe kunokwikwidza kucouncil. Vada kuenda kunoita kunational assembly here? Mari yakati. Kusenate, maparty selection list emakandidati anoenda kusenate zvinobhadhariswa mari. Munhu ari kuda kunoita mukuru wenyika, ada kunoita president, pane mari inobhadharwa. Vazhinji ndopavanomirira ipapo. Kune imwe futi criteria inoshandiswa kunomination court yakafanana nekuti hausi nyinganyinga here yakambobatwa nemhosva kumataredzi mhosva. Kana uri haubvumirwi, ndopaunonomirira ipapo paunonosarira ipapo.
Mutungamiri wenyika sezvinodiwa pamutemo akatozivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chikwata chenhumwa dzinobva kusangano reCommonwealth chiri muZimbabwe kuita hurukuro nekuongorora mamiro rakaita zvinhu munyika sechimwe chezvinhano zvina zvinofanirwa kuitwa kuti Zimbabwe igotambirwa kuti idzokere musangano iri. Nhasi chikwata ichi chinotungamirirwa namuzvare Yvonne Apiemensa chaita hurukuro negurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vanoti chikwata cheCommonwealth chiri kuda kuona kana Zimbabwe iine chido chekudzoka muCommonwealth uye kana ichiremekedza mitemo nekodzero dzevanhu. VaParadza vanoti zvimwe zvavanoda kuona ndezvekuti Zimbabwe inokudza kodzero dzevanhu here uye kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kugadzirisana zvakanaka here nemapato anopikisa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaParadza kuti tinzwisise nezvenhumwa idzi.
Ndakamirira komiti yangu yekuParliament tiri kufara zvikuru nezviri kuitwa neCommonwealth kuti vari kushanyira Zimbabwe kuti vaone kuti tasvika papi pachinhano chekuti isu seZimbabwe, senyika yeZimbabwe, tidzokere mubato iri iro ratakabva nguva yavaMugabe.
Chavari kunyatsoongorora chingaita sechinyi vaParadza?
Vane zviga zvavanoda kuti vaone kuti taita tisati tadzokera muCommonwealth, kuona kuti vanhu vedu vakagara zvakanaka here, hapana nyonga-nyonga here, kunyanya nyaya dzekuti dzemahuman rights, nyaya dzokuona kuti iye zvinezvi tine sarudzo dzichauya idzi. Vanoda kuona kuti sarudzo dzacho dzichaitika zvakanaka here, hapana bvongo mupopoto here uri kuitika. Saka ndizvo zvimwe zvavanenge vachitarisira izvozvo kuti vaonewo futi kuti isu seZimbabwe tanyatsova yandikati muchirungu serious kuti tichidzokera muCommonwealth.
Muri kufara here nekumira kwakaita zvinhu nenyaya iyi pari zvino?
Isu tiri kufara kuti zvinhu zvakamira zvakanaka, iye zvinezvi president vedu vari kutaura kuti hatidi bvonga mupopoto panyaya dzemaelection. Ndokuti nyika dziri kunze uko dzione kuti Zimbabwe iye zvino pari zvino yashinga nenyaya yekuti yakuda kuenderera mberi, haichada kuramba ichirwisana kana kutukana nedzimwe nyika.
Pagwara rokuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth, chasara chii pazvinhano zvavari kuda?
Hapana zvinhano zvakawanda zvavari kuda, kungoda kuti vaone kuti tava serious here, ende zvatava serious tatedza mitemo yedu zvakanaka here, nekuti record redu remahuman rights rakamira sei. Kunyanya nyaya yemhirizhonga ndiyo vanenge vachida kuona kuti kune mhirizhonga here muno munyika kana kuti hamuna, uyezve kuti hurumende iripo yavamunangagwa iyi iri kuseenza here zvakanaka nemamwe mapato muno muZimbabwe chete.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vangava vari parunhare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti vane kodzero yekuzviregerera semutungamiri wenyika vakabatwa nemhosva yekuti vakabatsirwa neRussia kuti vakunde musarudzo dza2016 vachityora mutemo wenyika yavo usingabvumidze kupindira kwenyika dzekunze. Asi vati havana chikonzero chekuti vaite izvi sezvo vachiti havana mhosva yavakapara. Bazi rezveutano riri kukurudzira madzimai ose anenge akazvitakura kuti aende pachipatara kana pakirinika iri pedyo navo kuti vanovhenekwa ropa kana vaine utachiona hweHIV and AIDS vobva vapiwa mishonga wekuti vasatapurire vana chirwere ichi. Vana baba vari kukurudzirwa kuti vana kana vana voenda kunonyorerwa vavepewo kuti vadzidziswewo nezveutano. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mutlanganya uye we Studio 7 abata Dr. Angela Mushavi vanoshanda mubazi rezveutano vachiona nezvekutapurirwana kweutachiwana kubva kuna amai kuenda kumwana mucheche.
Isu kuno kuZimbabwe tiri kuona progress yakanyanya paprogramu iyoyi yekuti titi vana vanenge vachiberekwa nemadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV. Vana vavo vazvarwe vasinawo utachiwana hweHIV. Tingangoti hurumende yedu yakatanga hurongwa ihwohwo kubva muna 1999 zvichiri kungowanikwa mumakiriniki matatu, asi kutaura zvandiri kuita iye zvino, maservices iwaya emadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV vanenge vachiyamusa kana kuti vaine pamiri neHIV kuti vatatapurire utachiwana hweHIV. Hurongwa uyu huri kuwanikwa in more than 1560 facilities nyika yese. Saka hurongwa hwatiri kuona huri kutoita kuti madzimai vakawanda vabereke vana vanenge vasina utachiwana hweHIV. Chatinonyanya kukurudzira paurongwa ihwohwo ndehwekuti dai munhu wese wemuZimbabwe aziva nezvazvo, kunyanya kune madzimai anenge akazvitakura, mudzimai paanongoziva kuti ava nepamuviri anyorese pamuviri pake kukiriniki kana kuchipatara kuitira kuti atariswe zvakawanda zvinoita sana BP neHIV iyoyo, tione kuti anenge akamira sei.
Tomboti mudzimai auya kuzoongororwa obva awanikwa iye ane utachiwana hweHIV, chii chinozoitika ipapo?
Ngatiti mudzimai anenge anonyorisa anoonekwa kuti ari HIV positive iye akazvitakura, tine urongwa hwatinoti iwo option B class. Kana kuti mudzimai iyeye akaita positive akazvitakura kana kuti achiyamuswa, anobva atangwa pamaantiretrovirals aanonwa kweupenyu hwake hwese. Zvaanomwira maARV tingangoti zvinhu zviviri: one, kuti ivo samai varambe vaine health yavo yakasimba kana kuti vasarware neutachiwana hweHIV kana kuti AIDS. Kechipiri ndechekuti mwana wavanenge vakatakura ivo pavanonwa maARVs vhairasi riya rinoberera chaizvo muropa ravo, saka HIV haizonyanyi kutapukira zvakanyanya kumwana.
Munoona vazhinji madzimai vari kubuda pachena here vachiuya kuzoti ivo vaongororwe, uyezve vana baba vanotambira sei kana mudzimai wavo achinge auya kuzoongororwa?
Tinotoona kuti vazhinji vanenge vakukwanisa kutaura pachena kuti ivo vanorarama neutachiwana hweHIV, uye mwana wavakatobereka pavakangoenda pachirongwa ichochi chePMTCT kana kuti chatinoti option B plus, vari kutobereka vana vari kurarama vasina utachiwana hweHIV.
Avo vanga vari Dr. Angela Mushavi vebazi rezveutano vachitaura naMarvelous Mutlanganya uye vari muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk nasina 8 PM tiri kutarisa rwendo rweZimbabwe rwekuenda kusarudzo. Semaonero enyu, nyika yakagadzirira here kuita sarudzo dzakachena? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa otendera MDC kuti iratidzire muHarare mangwana ichiti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzesarudzo. ZANU PF yoronga kuratidzira nemusi wechitatu kuratidza kutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yotatsurana neLesotho kumakwikwi ECOSAFA Castle Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.